Izvi zvaziswa nemunyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwevana Dr. Gerald Gwinji, avo vati bazi ravo rakatora makore akawanda kugadzirisa mutemo uyu nekuti raida kuona kuti zvese zvinonetsa vanhu zvagadziriswa. Vati mutemo uyu wakagadzirwa mugore ra1924 uye pave nezvirwere zvakawanda zvavepo kubvira panguva iyi, uye mutemo uyu wave kugadziriswa kuti ufambirane nenguva.
Bhiri redu Republic Health Aid rokuona nezvemutemo unota nyaya dzeutano muvanhu muruzhinji munyika, iko zvino parasvika rasvika pakuti kabhineti yedu yakuigarira pasi kwemazuva mashoma anotevera. Kana rangogarirwa pasi nekabhineti, raakuchienda manje kupalamendi. Paramendi ndoyozodzokera kuvanhu kuona kuti bhiri rachona ranyorwa zvakanaka here, kana zvadzoka ikoko rochipedzwa zvakanaka naka.
Sachigaro vekomiti yeparamendi inoona nezveutano, Dr. Ruth Labode, vaudze Studio 7 kuti zvinofadza kuti hurumende yave kugadzirisa mutemo uyu kuti ufambirane nezviri kuitika mazuva ano.
Isusu tafara because it means pane zvataita. And takambotaura na minister also, minister akati even ikando cabinet utano ipusha futi, because takavauza minister kuti amungagari makore esaya muchingonyora bhiri 1. It means pane zvamakai zvinoimomo opo pane zvamuri kuhla kuti zviende kupublic.
Mutemo wePublic Health Act sezvauri haubvumidze vana chiremba nana mukoti kuti varape vechidiki vanenge vaine zvirwere zvepabonde, kunyange hazvo paine umbowo kuti vechidiki vakawanda munyika vave kuita zvepabonde vasati vasvika pazera rinobvumidzwa kuita izvi. Dr. Labode vati kuvandiswa kwemutemo uyu kuchagadzirisa izvi pamwe nedzimwe nyaya dzakaita sekuti vana amai vakazvitakura vanofanirwa kubatsirwa pachena muzvipatara zvehurumende.
Auchabatsira because pane imwe tuma policies to report to siri mutemo kunge nyaya yekubhadhara kuchipatara. Hauzi mutemo, even ukaenda uri over 60 mutemo uri kuti haubhadhari. Asi ukasvika ipopo vakati vari kuda mari hapana zvaungaita, unotoenda. But dai kune mutemo unoenda kunotsvaga lawyer kutotanzi ndibhadhari. Pane malawyers vanoita zvefree avanhu maZimbabwe human rights lawyers, but hapana challenge yaungaita.
Imwe nyaya inotarisirwa kugadziriswa nemutemo uyu inyaya yekupa mari kunyaya dzeutano munyika. Pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzeutano, sezvo hurumende iri kutadzakisa mari inokwana kunyaya dzeutano zvave kukonzera kuti vakawanda munyika vashaye mishonga nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zveruzhinji. Vamwewo vanowana munyika kusanganisira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mhuri yavo, makurukota pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende havachina chivimbo nezvipatara zvemunyika zvekuti vave kuno rapwa kunyika dzakaita seSingapore, India neSouth Africa. Dangwe ravamugabe amaibhona chikore vakanobatsirwa mwana wavo kuSingapore, uye kutaura kudai vamugabe pachavo vari kunyika iyi uko vari kufungidzirwa kuti vari kurapwa maziso nezvimwe zviri kuvanetsa. Zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari iri kushandiswa muzvipatara muZimbabwe zviri kubva kumasangano anopa rubatsiro pamwe nenyika dzakaita seUnited States of America. Dr. Gwinji pachavo vakatombochema-chema kuparamende vachiti zviri kuitika izvi hazvina kunaka zvachose, uye zvinhu zvinogona kushata munyika kana masangano aya nenyika idzi zvikamira kutsigira Zimbabwe nemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.